ambasada wanenge wachitaura wachitedzerawo mashoko avanenge vapiwa nevanenge vagara navo pasi vachitaura navo vanenge vari muhurumende iri kutonga. Saka sekuona kwatiri kuita kubvira pakapindawo munangagwa mukutonga, vari kutaura zvakawanda zvinopa tarisiro. Saka ivo semunhu waanenge akamirirawo Britain kana achinge avimbiswa kuti izvi ndo zvatinga kushanda nazvo, ndinoona kutaura kwavaita ikoko kuri kutori kutaura kwekuti vaise hurumende yava munangagwa pakona kuti izvi ndo zvamataurwa ndozvamuri kuvimbisa. Ndosaka ndaona kuti vanenge vapedzisira vachiti takatarisira zvikuru kwazvo mashoko atanzwa, kuitira kuti zvinenge zvichivimbiswa zviya zviya nyika yose pasi rose tenderere riribva raziva kuti izvi ndo zvavimbiswa. Saka ini ndinotambira mashoko akadaro nekuti anoita kuti zvinenge zvichitsinzwa nehurumende iripo zvive zvinobuda pachena, uyezve pasi rose ringe rakatarisa.
Sarudzo dziri kuitwa munyika mukati memwedzi mishomanini yasarai, vangange vazadzisa here tarisiro kana vimbiso yavapa kuna ambasada vekubritain?
Chinofanira kuti chinotariswa mukoma jonga ndendere ndechekuti tese tinoziva kuti hurumende yezanupf yange ichiita sei maelections. Saka zvose izvozvo zvinosanganisira kumbunyikidzwa kwevana vezimbabwe pamaelections zvinofanira kuti zviongororwe one by one kuti zvose izvozvo pawanika mareforms here. Tinofanira kuti tione kuti mavoters roll aitwa unveiled in a timely manner, aitwa inspected in a timely manner. Tinofanira kuti tione kuti all parties are being given equal access to the media. Tinofanira kuti tione kuti vanhu kumaruzevha havasi kumanikidzwa kunzi vaunze maids avo vachiudzwa kunzi makavhotera pasiri pajongwe, tinoziva pamwe mavhotera. Zvinhu zvose izvozvo zvinhu zvinopinda mukurigwa kuitwa maelection. Saka isusu takasachangamuka semacitizens vemuzimbabwe tichitadza kuburisa zvatinenge tichiona zvinoita kuti maelections asave free and fair, tinoona kuti pasi rose rinoramba richingoteerera zvarinenge richiudzwa nehurumende iri kutonga. Asi zvaapatiri